zvatiri kunyanyonyuta nazvo jonga ndezvekuti kusungwa kwavakombai nekusungwa kwatown clerk weseat of Gweru zvinongotaridza izvo kuti pane chinangwa chokuda kuti sitaura muchirungu vanoti ivo kuita subvert court order yatakawana masvondo maviri matatu apfuura kuhigh court kubulawayo apo honorable justice Francis Bere vakapa order yekuti meya kansela hamutendi kombai nemamwe makansela avo vari gumi nemumwe 11 ngavadzokere pabasa nokuti kudzingwa kwavakanga vaitwa nasevia kasikuwere kwanga kuri kunze kwemutemo saka isu yedu hatidi kuti tinganzi tinozenge tiri kuda kupindira pane kuti mapurisa vanosungirei vanhu vanoferefetere chinyaya asi zvangotaridza izvo kuti dei kuri kuti pane mhosva chaiyo yakaparwa navakombai nevamwe vavo handifungi kuti vaimbomira kuti order yehigh court ivepo vasati vasungwa
asika vagutu tinonzwa kuti varume ava vari kupomerwa mhosva yekusashandisa nemazvo masimba avainawo mumahofisi avo
ndoda kutanga ndichiti iniwo somunhu wezvemutemo handikada hangu nditaure zvakawanda nenyaya inonzi iyo ichiri subjudice isati yasvika kumatare asi ndoda kukasika ipapo ndichiti nhema dziri kutaurwa dzokuti vatangirai vakabhadharirwa nemari dzekanzuro yegweru inhema dzokuda kusvibisa mutungamiri wedu nokuti hapana zvinhu zvakaita saizvozvo zvakamboitika.